A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 5th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Tanono Kawande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at how the diaspora is sustaining the lives of friends and relatives back home following the current economic crisis.
The prices of basic commodities has continued to rise unabated, while salaries have remained dormant.
The rate of the bond, the official local currency, has continued to tumble on the black market, forcing prices to rise sharply.
Just this week, there was a raft of price increases like the staple maize meal, rice, sugar and salt, as producers passed on the increases to consumers.
Those with family or friends in the diaspora are now compelled to assist their folk back home because the situation is now difficult.
What are your thoughts on these issues?
To join our discussion on these issues, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe. Yebo kahambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu uhlelo lwe Diaspora Forum lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela umumo wezenotho eZimbabwe lapho iningi eselikhala ukubana intengo iyehlula uyayibambeki njalo abantu abalamali yokuthenga into ezimqoka empilweni yazo yabo ezifana ke lokudla. Yiko ke sifuna ukuthi sixoxe ngodaba lolu sikhangela abantu abahlala phetheya ke esizwa kuthiwa yibo asebencedisa kakhulu bencedisa ke izihlobo labangane ekhaya ngoba imali esetshenziswayo e-bond note isisindo sakhona hayi sesibuyile asisabambeki kahle nxa ufuna ukuthenga ke into ezifana lesinkwa isinkwa $3.50 umuntu ke khonapho uyabe hola imali encane kakhulu Mr. Wanda.
Nasitoda kutarisa mamiriro akaita zvinhu mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira asi mari inotambirwa navanhu haisiri kuchinja saka zviri kukonzera maproblems ari quite obvious atinenge tichingoona tese. Ndo zvatiri kuda kuti titaurirane nhasi tinzwe kuti munozviona sei munofunga chinyi. Varipo vamwe vane mhuri kana kuti vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dzinobatsiravo nokuvatumira mari kana kuti nezvimwe zvinhu zvavanofanira kushandisa mumusha asi vari vashoma vanhu vakaita savavo. Toda hidi kuona kuti mari inotumirwa kumusha navanhu vari kunze kwenyika muZimbabwe inobatsira zvakadini uyezve pane zvingaitwa here kuti mari iyi inyatsobatsira nyika yese pamwe chete pachina muchokungoti ingotsakatika kana ichinge yasvika munyika. Vhiki inoi pakaita kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvichisanganisira upfu, shuga, mpunga, munyu nezvimwe zvakadaro. Vanhu vanozvikwanisa sei zvinhu zvinoramba zvichikwira kudai asi mari dzavo dzisingawedzerwe? Ndo nyaya toda kuti mutibatsire nayo. Saka kana muchinge muchikwanisa muchida kupinda muchirongwa motifonera panhamba dzedu 001 0206192077 tigokufonerai tigogova nawo nemwi pfungwa dzamunenge muinadzo. Gande.
Yebo mnumzana Wande, njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esiwomile kakhulu. Sikhangela nje kodwa siyazi ukubana iholo lona alikhwelanga. Abantu bayakhala kodwa ke abanye abahlala phetheya abahlala kudiaspora kuthiwa yibo asebebambe ilizwe leZimbabwe ngoba bethumela ke imali izihlobo labangane imali yohlobo lweUS dollar eyiyo engani isisindo sakhona siloko singcono. Mr. Wande,
tine ba sivangeni dubebe sivanenge dube veZimbabwe Exiles Forum vari South Africa vatenda vabharunare makadini ko Mr. Dube?
Tiripo makadini waite wangu.
Aiwa tiri nani, ndimwi muriku munogara muchishanya muchisvika kumusha, ndimwi munogara muchiona muchitumira zvinhu kumusha. Chii chamungati taurira pamusoro penyaya yatakatarisana nayo nhasi, kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushomeka kushaya uremu kwemari yekuZimbabwe yemaRTGS nezvimwe zvese zvakadari izvi, chii chamungati taurira Mr. Dube?
Zvakaoma. Vanhu vengorarama nenyasha dzamwari nokuti ukavona une uchirarama uri kuZimbabwe usina mwana uri kudobhen kana kuti kuuk kana kuusa hazvaraine kuuraya nokuti zvaoma zvekuti mafuta chavo 2 litre yemafuta kwanza ava kuita 20 RTGs. Zvino 20 RTGs yaizvo inowanikwa nani? So basically vanhu vari kuZimbabwe they are more of a dignitary in South Africa. Things are terrible in the American channel.
Pamuri munoona vanhu vachitumirawo zvinhu kumusha zvakaita segrocery kuti nemari dzichisvika hazvo?
Theis a business yavanhu vanee vana malaicha. Vana malaicha zvavanoita ndezvekuti vanotora magrocery omudhorobha kuZimbabwe kumafamilies amarelatives anenge atumira. Vanhu vazhinji vari muno vanotozviziva kuti hazviiti kuti usatumira maishuga kumisha nokuti kana usina kudero unenge wari vasendeza kuserious starvation. The situation is actually back to 2008, 2006, 2007, where people actually stopped hoping for anything from within. Vakatomirira zvavo kuti vadi vachatumidza nevana vavo kana kuti hama dzavo dziri kusouth Africa. Saka vanhu kutumira vanotumira zvekuti kadoenda papahouse mukambo ndenomu especially mazuva ano emantendawa unotora magroceries akatigara ari mabhazi achingazitumidza navanhu kumuza kuti chii vanhu vararame. Mamiriro aita situation ari well captured in a book which I wrote called No Gold No Goal. Rinopatana kuti akagara kuti vanhu vari kumusha vanorarama sei nekutumidza zvekudya nechikafu navanhu vari mudiaspora.
Makariverenga here bhuku iri?
Bhuku iri ndini munyori wachona.
Saka
ndaitosheya
okay. Ndanga ndisina kunzwa ipapo.
Ndichiona kudzidzana paita vana veZimbabwe vari muno nevari kuZimbabwe.
Asi ndinonzwa chose nyenye na malaita kuti vano batsira zvikuru pane ku takatasa kuti zvinenge zvitumirwa kwe zvinenge zvisina kuwanda zvinenge zviri zvishomawo zvinosvika hazvo pane kuvimbana kuripo here pakati pa peba vanhu vanotumira nevano vanotakura zvinhu zvacho
takuvimbana kuripo nokuti inodova industry yakatozvimirira inomeka shuwa kuti zvamunenge matumira kumusha zvinosvika kumaintended target. Saka hapana maraicha akeunganyanya kuita zvenhubuka zveutoti zvekubasa unenge atumirwa nekuti iye unenge achizourayirawo business because kana ukadero panobuda bhuhu rokuti endiwo muti wako. Saka vana maraicha vazhinji havo havanosvika. Asi munenge zvivavo kuti hapanga hoshaitivo ume kana kuti vaviri vanenge varechi vane maitiro asinganasiki asi kazhinji hazvo vanosvika. Zvinenge zvichitumidzwa izvi zvinenge zvichitumidzwa zvinhu zvakawanda. Vuwandi hwazvo ndohwo zvichitemaina kuti ivo vanobhadhara mari kunoona malaiti. Saka vanhu vanotumira zvakatowanda kubva kuzvikuru zvikuru kubva kuna mafiriji matihi mazvikafu kuitira kuti vanhu vararame kumusha. Inini vhiki rinorapera iri ndaitotumira tv kune ava vazala vamidzilavayo nekuti iyo yavo yakafa. Saka kuti itenge ukoko ha mara tv zvacho akati wande kana tv yacho yakatosvika hapana kana problem.
Zvino Zimbabwe ichasvika kupi ichingorarama nenzira yongoti wakwakusaizvozvo izvi munozviona sei?
Zvezimbabwe zvoida kupindira kwamwari nekuti chero iwo vanotonga vacho vanofanirwa kunge vachiita effort yekuti vanatse zvinhu pari kutaridzika kuti havana kana nehanya kuti vaimprove zvinhu. Yangova madadi kwazvidii kwako vangoamba kungoti waita zvake madiro ajejina utarise ufunge kuti iyo nyaya yacho yakamira papi ende iye maepot ekuadresa zvinhu zvacho ari papi. It looks like our leaders have actually given hope or they are no longer giving any effort to assist. Iyo zvavari kubeta ndezvekuti vanenge vachidozvimimira vari voga vachigotigonzizizi anti zvatisa pazvatisvipa asi effort yekuti vagadzirise zvinhu hadhivenini.
So Mr. Dube, are you sending just food or you are sending money as well to your folks back home?
Mana ibetsero nokutsumira mari iti kana kuti yei because mari kumusha vanayo mara tg. Saka chavanoda chacho chechikafu. Mari chero kwavatumira inogovatumira mari kuti vatengei nokuti there's nothing to buy, things are not affordable there. So it's best that you buy them the basic commodities. Ukavatumira chikafu, ukavatumira hembe, ukavatumira mablankets, ukavatumira masizo kuti varime, ukavatumiravo muchero mahouses kuda vanenge vachida. It is more helpful than taking the money because mari vanenge vanayo hazvisina zvainotenga. Chero vanayo iko kumusha haungatumidziri RTGS kuuya kuno because RTGS yacho inorarama online, haisi mari yekuti inobata maoko. Inenguva izvozvoitozviriko kesho kuti akusaia mari yakati manje kunoko hakuna izvozvo kune economy iri pazvina.
Mr. Dube, stay on the line. We'll get back to you in a minute, please.
Yes,
Mr. Dube is raising some interesting topics there. It looks like, you know, it's quite a bad situation.
Yeah. Now, you know, people are forced to trust people they don't even know, just to give them parcels and big items, and hope that, you know, the things will get there. But there is no choice anymore. People are just stranded.
Yeah, but like Mr. Dube has pointed out, you know, these people seem to be trustworthy because they know if something goes wrong, then they're quite kind of blacklisted, you know.
It's so sad that money can be made out of the problems of other people.
Okay, so to our listeners there, we are talking tonight about the economic situation in Zimbabwe, especially looking at how the diaspora is helping the situation. We understand that the diaspora remittances from all over the world, they are well over $1 billion, which is quite amazing. Okay, Mr. Wande, we have our second guest, Mr. Cassius Mpofu. Mnumzana Mpofu, say wamgela etingweni.
Ababa, ngibingelela ba sakazi umsakazo omkhulu, ngibingelela labalaleli bomsakazo omkhulu esitifiketi.
Okay, hayi, sibongile. Siyathemba labalaleli bethu labo bayabonga. Ye Mnumzana, ungasitshela ngodubo olukhona ekhaya ukuthi lina njengabantu abaphandle kwelizwe liphathisa ngokunjani?
Ya udubo olukhona ekhaya kwamanje indaba kakhulu eyokudla, indaba yemtengo yezinto, indaba yemali. So ke thina ngapha njengabantu abasebenza bangaphandle kwelizwe siyazama ngakho konke sikwenelisa ukuthi siphathise abantu abasekhaya ngalokho abangabe bayakufuna. Siyathenga izinto ezidliwayo ngapha, sibathumele ekhaya, sithumela nezimali ukuthi basizakale kulokhunye abazabe bekwenza. So kulobunzima obukhulu abantu ababhekane nalo, olufulathi abantu bonke nje sifake amakhanda ndawonye sisiza nabantu basekhaya, ngoba lokho kwenzakala ekhaya abakukhethanga. Zobakhona abanye singathi bakukhetha, kodwa-ke kwasidala ababangukhethanga. So sisiza ngadle lezo ndlela zomuntu bathumele kokudla, sibathumele kunye okufunakalako njengakhona okuba.
Manje nxa lithumela khonapho, ayiso mali eningi yini ecina ichitheka ekupheni omalayitsha la?
Ya khona kuba nokuthi imali iyalahleka lezo ndlela, kodwa-ke kuyekungasela enye indlela esingathi siyenze, ngoba lakhona ma singathi thina sibambe leyo mali sidaka sithumele ekhaya, sesisho abantu abasekhaya sokumele bafe. Kukanti-ke ukusuka kwethu ekhaya sizosebenza emazweni esebenza kwathini e-Afrika lapha lamaye angaphandle, sasuswa ukuthi sesibona ukuthi asimele sithi sigcine iy'mali zethu esinazo ekhaya. So sathi kangcono siyesebenza singaphandle kwelizwe, sibasapote lesilapho sikhona. Abanye baseBotswana, abanye baseSouth Africa, abanye baseNamibia, lamazwe amanye anjalo. So yinto eyasisusayo, sasuswa yibo laba bantu abasekhaya ukuthi sibatholele something engabasiza. Kuyadula omalayitha, bayadula ngoba labo badla khophana umsebenzi, bafana nomlayo nje umuntu ovukela emsebenzini. Umsebenzi walwana abawenzayo ukuthi bathwale impahla zabantu labo, bagcina ngaleyo ndlela iy'muli zabo zonke ezindaweni ezihlekeyo. Kodwa-ke kusuka kube ngcono ukuthini impahla zona ngapha ziyathengeka, kungaba nokudula kancane ukuzithwala usekhaya, kodwa ziyathengeka. Nakhona kuqakathe ukuthi umuntu uma engabe ethwa engumuntu esebenza ngaphandle kwelizwe ehambisa izinto ekhaya, abe lo muntu asebenzisana nayo ngumalayitha. Kubasiza kakhulu uma abantu labo sebenza nabo kuhle. Kwesinye isikhathi ne-discount uyayithola, loba kusiba nzima kubo bebhadala izimali eziningi ma bethwala impahla besika, kodwa kwesinye isikhathi uyathola i-discount ma uyi-customer bayazo. Lufika lokhu kokufika nakho cela nihambisele ukudla kwabantwana ekhaya, bayemukela leyo mali yabo nakho. Akuhluphi nje kakhulu, kodwa-ke kunzima ngoba sisebenza sini one ndawo, sisebenzele ukudla, sinabhodalisheni enkulu esiyenzayo.
Hayi, siyabonga ungayikhatshana, bamba ucingo khonapho Mr. Wande. Understand we have a call.
Yes. Pa makadi pa runarap.
Ndiri po makadi.
Tiri po yadu tiri kutara nani uye muri kupi?
Ndiri kutara na Romeo Mugande ndiri kubinga.
Muri kubinga makadi ni kwa Mugande ndiri kuyeuka mchimbofona.
Mutiri uyo kashwa ndiri nambo pona sometime.
Nasi moda kugwana nesu nyaya iyi, moda kutiudza chi?
Ndoda kumuza kuti, ndo kumira utara ndiri ndebe.
Ah, chaizo, taura zenyu, taura zenyu.
Kuluma mnumza.
Ok, napa kuluma kuloko kumipolo kuti abantu batole imali ezincane zingasakwanisi kubancedisa kuhle kuhle. indaba le njengapha sesibamba kubi special mina ngukansela ngapha ebhinga kuward 17 lawo.
Oho, kuward 17 ungapi kwebhinga center?
Ngapha phezulu elusulu kwesina magonde, tifisina magonde.
Oho, hayi kungibuza ngoba bengikhona ngapha ebhinga kumvike edlulela.
Ayebo.
Yee, ngifike ngabona amanzi abilayo.
Hawu ufikile sibili ngingawabona.
Yee, hawu ungasiphathisa ngembono yakho.
Hayi mina benginesikala zokuthi ngabe uhulumente uyasizwisisa, ayasizwela sibili because ngapha ebhinga ngendaba zamathitha laba sebesukile ngemali ezincane abasitholayo. Ngapha isikolo sesitile because uyathola ukuthi isikolo esilazo ngapha ebhinga izine eziningi zangikhona ngama-annex. So amatitha amaningi babevela ngapha phezulu esishoneni basuka babuyela ngale. So isikolo eziningi ngapha usela amatitha. So sele amatitha maybe uyathola isikolo esisodwa sesela amatitha abafika obo-14. So usela maybe abayi-65. Lokhu sebebuyele bonke amatitha abangikhona. So oku sokuthwalisa abantu nzima. Abadala sebebhadala esikolo, amatitha abangikhona asebenzisa isikolo sangikhona sebesithathela abantu bokuthi befundisa abantu ababo esikolo.
Hayi kunzima, sizakufonela sixoxe kabanzi ngendaba naleyo.
Hayi kulungile.
Okay, hayi sibongile kakhulu.
Hayi, sanibonga.
Okay, Mr. Wande. The caller there is saying that in Binga, many teachers have left. There are so few teachers that, you know, you find a whole school with a couple of teachers, and he says mostly those who had been there have gone because, you know, of language barriers or something. So that's why I said I'll call him, and then maybe yes, we can find out what's really going on.
Yes, that's mm-hmm. that's a very really important story.
Mm-hmm. Yeah. Hello, caller.
Hello, Magadigo.
Eh, tiri kutaura nani uye murikupi?
Murikutaura na Solomon Matsaire, South Africa, Limpopo, Lipalale.
Aha, makali niko, makali nenyu?
Ah, isu tinofara zvedu kungorwa dzione zvirikuitika kumusha kuZimbabwe.
Taura enyu takaterera, tiudzeiwo zvamunofunga nezvamuri kuona.
Ini chandiri kuona ndechekuti solution pamachallenges atinawo hapana, because mukatarisa movie yataitwa nhasi yekubvana mastrike kutoratidza kuti parida kudzvanyirwa munhu zvakasimba nekuti what was supposed to happen is that because zvinhu zviri kukwira masalari zevanhu asingakwiri obviously vanhu zvaiposwa vanhupinda paroad achistrika kuti mari dzavo dzivedzere. Saka kana paiswa mutemo wekuti zvanzi kana tichida kustrika ndokufanira kutanga nda kutendera saemployer kutende pastrike. Ndiona sekuti utarudzvanyiro hwakaitisisa kupfuura hwaiitwa navamugabe even kupfuura hwasinei.
Saka
zvotoda kuti vana vezimbabwe zvoda kuti timuke titsvage way yekuzvisunungura.
Kana muchiti titsvage way yekuzvisunungura munoreva chii?
We must find other means because it looks like we are liberated, but now the thing that breaks off the joke is that we are not there. So, as a battery, imagine that we have $500 bonds. We have a shop where we have to get 100 something bonds. My prices are from the salary. I think it's basic. What more transport you could do another massive and stuff? People cannot afford. So this is slavery. How can you have a government in Opavano or Sandivayo married Singapore Nashan? That's not government. Aungati kana uri baba kana vana vachichema nezara, woti ngaticheke muromo wacho uri kuchema kuti urege kuchema. What is that? Ndozvaitwa navamunangagwa nhasi vachisaina bhirao. So situation ira kuti havana basa nevanhu. So tinogona kungonyeperwa nana Minister of Finance ana mutsungu achiti vachiti zvanzi hano zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kupechira, economy iri kuimprova, but there's nothing on the ground to show that the economy is going is improving. The economic environment is going down and everything is bad. So tinganyeperwa every time vachitaura mafence wes hava vachiti zvanzi ha zvinhu zviri kufamba hani surplus what there's no surplus. Everything is going on the negative direction. So tinogona kungonyarara ka tichingotarisa tichiti no tofanira kuteerera hurumende yedu, but for what? Because right now we are destroying the future of Zimbabwe. Mwana ari kuenda kuchikoro zvino anodziswa nani ticha wacho anenzara asina kubvadywa kumba. And ndivo vana vati kutarisira kuti vanofanira kusimuka Zimbabwe mangwana. Then tine generation yatatato destroy in terms of education. Vasi vaingoendawo kuchikoro just kungoenda but chinoziva chiti hapana. Then tine vabva chikoro mabasa hakuna. So tiri kuvaka nyika yakaita sei.
Aiwa mukoma
kutaura rikataura maproblems akawandisa. So I think we need something serious. We need to plan, because this is our life. This is Zimbabwe, is our country. This is our life, and we want to build, we want to leave a legacy. We cannot leave a legacy with this current situation.
Hai mukoma Solomon, tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Regai tione kuti zvichafamba sei. Ndofunga vamwe vatereri vanzwa mashoko enyu nezvamunofunga vachatifunerawo futi vagotiudzawo kuti zvingaitwa sei zvinhu izvi kuti zvinyatsotasanika nekuti zvoramba zvichienderera mberi. Saka tinotenda chaizvo mukoma Solomon. Ya mazvita chaizvo. Yeah, Solomon is very depressed about this situation. And he feels that people are now more oppressed than they were before independence. And that there are no ways of helping yourself, even if you are able. You know, you have money, you can't get things. To get the money, you have to get a job, and there are no jobs. So he's lamenting the situation and is comparing it to before independence, which is a very, very sad thing. You know, for us to come to that point.
Yeah, Mr. Wande, we have also our listeners and viewers who are watching us on Facebook. We have Ndabazezwe Vigi, he says, watching from North Carolina, right here in the United States. And then we have Forgive Mahlang, who's watching us from Xavier, Southgate. Not sure where that is. And then Utitus Nkomo Uting, he say, East London, South Africa. Siyakufonela kathesi ke Titus Nkomo. And then we have Ndabazezwe Vicky again, who says, life will never be sustained by depending on diaspora funds because diasporans have their financial commitments too. The only honorable thing is for Mnangagwa and his ZANU-PF to concede defeat by socio-economic factors and just resign. And then we have Signoro Uncle K, who says, can you call me on Messenger? Mr. Signoro, unfortunately, we can't call you on Messenger. Give us your number, your telephone number, and we'll call you right back. And then Reza Blessing Renias is saying he's watching us from Zimbabwe, Mount Darwin. Thank you to everyone. Keep watching and following us, and please do give us your numbers and we'll call you right back, Mr. Wande.
Yes. Before we go to Mr. Nkomo, I want to find out from Mr. Dube. Mr. Dube, are you still there? Mr. Dube? I think we lost Mr. Dube.
Okay. Yes. So we have Mr. Nkomo?
Yes. How are you, Mr. Nkomo?
I'm okay. How are you?
I'm fine, sir. I'm fine. What language do you want to use today?
I can use Ndebele.
Okay. Go ahead, sir. We are all listening to you now. You got the microphone.
Yeah. I kunzima futhi kakhulu ekhaya. Lathi silazama singapha nangikhuluma e-Island and South Africa. Into eyenzakala ekhaya enzima, so siyazama ukuthi sibe sithumile lathi khona ngale ukuthi ngile kungaba ngcono iy'muli zezikhona zethu zabe ziphile zikhona ngale. So it's a very difficult situation ekhona sibili, hhayi kodwa kunzima sibili.
Manje uphathisa njani imuli njengoba wena okhona kungathi kungconywana kuyancwebeka kule khaya, uphathisa njani abasekhaya?
Ya isikhathi esiningi sengiyabe ngikutholile kona lokho, lami ngiyazama ukuthi bake emabhasini ngithumele imali betholi ukuthi abathenge something khona ngale, ngoba ngale kunzima sibili kakhulu. Ngapha kungcono seke sibambe abambe sitholathole okuncane phathise khona ngale ukuthi labo bathile.
Okokuthi umelele yini ukhetho oluzayo ukuthi uyevota?
Ye, ukhetho luzayo sibili silumelele, sisithemba ukuthi kuzaba lukhetho olukhululekileyo ngoba sesikhathi lebethu senza ukhetho lungasoze lusibilise lutho, but ukuthi siyevota sizahamba siyevota silumelele kakhulu.
Hayi, kuyezwakala mnumzana Nkomo, siyabonga kakhulu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu. Qhubekele phambili ngomsebenzi eliwenza.
Hayi, sibongile kakhulu. Yes, Mr. Wande, you were trying to find out from Mr. Sibanengi, is he still there?
No, I think we've lost him, I think.
Oh, okay. Yeah. So let's go but to Mr.
Yeah, before we go to
Mr. Mpofu.
Mr. Mpofu. I mean, we have two Mpofus here. Okay. All right. Before we go to Mr. Mpofu, I have a message from Tawanda Rumhere. Arukuti Shaka Womba pa Zimbabwe. Tawanda Oyo. And then there's Leslie Chitope. Arukuti Arukutiwona Ariku Mozambique. Tinotenda chaizo Leslie. Tinoyemba kuti Ruti nzwa shakanaka and kuti shaka nakako iko kwa kwauri. And then there's Joel Makotose Ariku Botswana na Courtney Mpemi ariku Cape Town. Tinotenda chose kuti murikutandara nesu. Tinoyemba kuti muchatifonera kuti tikotaura nemi. Mr. Mpofu.
Yo.
What do you think we should do?
Hey, that's a very big question, but I think people of Zimbabwe have let themselves down. They've been given so many chances to decide about their future, but we've thrown away all those chances. Other countries, look at PRC, Tanzania, Kenya, they've changed the government that has failed to live to their expectations. But in Zimbabwe, since 1980, we are being led by criminals that came into power without any plan for the future. They came to power just to be in power. Now, I think it's very difficult. It's even difficult than it was before Mugabe went. Because Mugabe was a big detector, yes, but his days, I think in power, he was almost losing everything. We were just supposed to wait for Mugabe to fall down. And what we did now, we made a mistake by reviving ZANU-PF by bringing a fresh man with no idea of how to solve the economy, with no idea of how to run the country, with no idea of doing anything. He's not even able to be a headman in Nangakwa. He's a very, very, very dull person that cannot take the country anywhere. Now, the people of Zimbabwe have got a very big task. If we had to go back to the incident when Mugabe was overthrown, I think if that thing is to happen again, which is possible, if it is to happen again, I can see a lot of people losing their lives this time, unlike before. Yes, we lost some people during that time, though it wasn't confirmed to officials, but we lost some people. But now it looks like in the army are in control. They are running the country. Nangakwa is just like someone who is being held hostage. The army is in control. They are helping some of them, especially the senior guys, they are getting whatever they want. For civilians, for people, for people, I think it's a very difficult situation that will last forever. Zimbabwe is going to be one of the poorest countries in the world. It's very difficult to solve the problems of Zimbabwe right now. What we need now, maybe, is a complete overhaul of the government. to do away with ZANU-PF, we start afresh. I don't know how we can do that one. It's very difficult.
No, thank you, Mr. Mpofu. Kande?
Yes, we have more callers, I mean more people who are following us on Facebook. We have uThabani Ndlovu, othi litshona njani basakazi abathandekayo. Hayi, sitshonile Thabani. UThandiwe Mavundla laye uthi litshona njani sihlobo. UMandla Gama uthi amatshono bakwethu. Hayi, sitshonile. UPamela Khumalo uthi litshonile laye. Lo ubheka impilo moyo uthi safa saphela isizwe sikamthwakazi ye uyena usePretoria eSouth Africa. UBrighton Mzansi Ndebele uthi hi, I'm watching from Kempton Park, Johannesburg. Please call me. Ye, siyakufonela ke manje. Ye, bakhona bayakhuluma abalaleli, bayakhalakhala ye ngomumo ukhona ekhaya ukuthi hayi unzima. Unzima kakhulukazi akubacunula kakhulu ukuthi hayi batshelwa ukubana umnotho welizwe ususiba ngcono. Ye, umphathi ntambo wezemali uhlale ekhulumile yena umnumzana Mthuli Ncube esithi yena konke kuhamba kahle, kuhamba ngendlela ehleliweyo, kodwa phansi lapha hayi akukhanyi njalo, yiko nje okungani kukhathaza abanenge. Ye, mnumzana Mpofu, uyayizwa imizamo kamnumzana Ncube othi yena kusiyafika u-October, hayi yonke into yabe isilungile, isihamba kahle. Ungathini wena khona?
Do we still have Mr. Mpofu? I think
Mr. Mpofu?
We have Miss Mpofu. I think
Hello.
Hello. Yes.
Makadini.
Tiripo Makadini enyu. Pata wana mpofu wa iri. Chakashitawa na Mr. Cassius Mpofu. Saka amuna inyu kujwengira pakati. Welcome to the program.
Thank you.
Yes, Miss Mpofu, maybe you can give us an idea of how you are helping folks back home from here. I guess you are here in the United States, right? Okay, so how do you help people back home?
Okay, my children, kumusha tukubatsira munharaunda kuchitungidza kuzengesa kwandinogara. Tinongo identify vana vechikoro vanenge vane need to identify wo zvimwe zvakaita sepa clinic pandaitaura pai panga paita problem ye health semuno wanese. Togadzirisa matoilets acho. Iye zvine zvitira kutaya kushanda nameya wekuchitungwiza kuti tione tingaita sei kubatsira dambudziko remvura. Isi chari kumatoilets pachitungwiza kliniki hapana mvura. And then chitungwiza in general kuti how best can we do kuti tisimudzire nharaunda yedu ichitungwiza.
Ko tikatarisa ruzhinji rwevanhu, tikatarisa nyika yese nemamiriro azvakaita iko zvino izvi, munofungei nemamiriro akaita zvinhu kumusha?
Moziya izvozvo zvimusha zvekutogwadza kanda kutora pachikaranga. Ini sekuona kwangu zvachioniso ka ndakutona kuti Zimbabwe yedu yato divide into two. It's like we've got two countries in one. Tine Zimbabwe section yeelectorate vanhu vakaita sana chioniso, vanambuya achionesa nasekuru natete. In the second party of Zimbabwe, they are my MPs that are Saruza together are on the same side in Ezan. Because my MPs Edu and Chaona Vachiti Miririra. It's like if I was Mirira, they are forgetting to cover ourselves under which Miririra. Saying through Kudaru. Panning here and down every time this over, you know, Jesus, that bill as a brother, the same when I'm Nanga Guanasi.
Tripartite.
Yes, you know, the Churungi Church. Rekutizvo vanhu havachakwanisi kuti vanodemonstra like especially vemuve mumacivil servants, mapurisa, maticha, madoctors, manesi, vakasagutsikana nezvinhu vakanodemonstrata vonzi vanhu vanoudza basa rake. Pandiri kuti maMP vari kuti kanyaka kuzona bhura kuenda kunosainwana president, it means rambotanga raenda mastages ese rekuenda kuparlamenti vonosita voagria. Hongu tinobvuma kuti maMPA opposition ka mashoma havakwanisi kuita match. But remember, the MP uno zoka kafu naraunda kwa kuto ativeduweka, pane bill rakadai rakadai. Watu unza ma consequences, achi ma implications ebu iroro, vanu woziva. Kana jauti divo demonstrate, kana adotu wanyira machini, but at least people have to know, avas kuchaura. Toso unza kwanzi bill rakuto pass, kwa watu wesaini wanani na president kutishi, rave ine, that it's now passed into law. And then my MP acho na iwayo, tukuchima mika uta amuna petro. But in Tukunzo, it's a rumor. In Jimba, I have to put a and so this is the rumor is my MP Ashu, Varro Tibato is to set aside my gas stations, Abo Vega, Ebutuasan Miram Q in Ganyavamu. Who does that? Would the MP and the Casaruza, our Miram Q name, whatever Miram Q Makuega? Varku Dabjans, Varkatizo, Mutulakatan, and a bureaucrat and a budget. And they are saying, "Kunamtuli nyumbi." If you want us, to sign it, approve a budget. Yeah, ku, to back up my conditions. Ekuti they, ma MPs, varotwa badaru Maria in US dollars. Yabi nika imeriega kai. Ininda yaku saruza ndopewa ne bonds ne RTGS. Iwo wanda kasa zote hundi miriwe wakupewa ma US dollars. Varotwa ma gas stations, abo vega. Varotwa ma two cars. Hiyo zuzi ma MPs edu anzazi, vani motu karindiri, vaka puwa last year imwe, nezi share anza wakupuwa imwe, futi kanta kato piwa, I don't know. So kana nika ichinke zuzi, kinesa saizozi, zili zaniru kufeila, ma MP toku saru, toba saruza, voyenda wono chaswa wakuta zuzi, who is going to stand for vanwe Zimbabwe? Which means the electorate, tisunorewa, paka tuwa strike, paka tuwa ma demonstrations, tisunoraiwa, tisunufane nzara, tisunda pa makius, ma MP vachifara wakuta zani. So I see Zimbabweans are vaccine representation. Avasina.
Yeah. Musa Vas stay okay. Gande, you know, Ms. Mpofia is bringing up quite a number of issues that there seems to be two worlds now in Zimbabwe whereby the MPs have their own lot, and the so-called, you know, majority have their own lot. And she is very bitter about the way the MPs behave, and she cannot understand how this bill got as far as the president's desk. That prohibits people from demonstrating, you know, civil servants and, and things like that. So she's not very happy about it. I should admit that she's very articulate about it, and yeah. Okay, Ms. Mpof, Mira, stay on the line. I'm coming back to you.
Okay.
Paro nari magadi niko.
Ndiripoka na magadi wondwa mananda varuta ora kuno South Africa. Magadi muri ya Zimbabwe mese pasire.
Ndiripoka mananda matoka tinokutambirai.
Sorry, excuse. Panisha, one day, never zero.
In the other,
putting the button in a Monday city. It's a quad equity ratio among the Amenaches, Okutimikas, Nakumira Sakanakas, and Saka woman. As in the Satinga Shika Kunika Kreduko, a kind of good Kunuksa Pasia Quatinokara. Ndikutaura ndakanangana nesituation yakuitika muno South Africa. The days of Zimbabwean to live in South Africa are now numbered. Mazuva okurarama tiri muno South Africa ava numbered. Soon or later, tichadzokera kumusha. Nekuti situation yacho yasvika pasina kumira zvakanaka. Vakanditeerera vanogara muno South Africa vanonzwisisa kuti ndirikureva kuti kudini. Vanhu vari kufurwa. Wana wacha kwa nsiku driver hizi ni kana mausiku. Zaazu kungu riska kuti. Should I go or should I stay? Upenyo awusina umira shakanaka. Sia inda taura ndishita isu. Pane baba kuta uramaya uramati ni Mrs. Mpofu. Watima MP wa kuto shufida. Wawa ndani mazawa kida. Kuti isu avakati miri zitawani Zimbabwe mbili. Ndangani kida kuti ma operations e government. Nyesu kuvano kunoku takatosiana mukaona vanhu vachibatwa muHarare muya vachidzingirirwa. In agreement ye council zvinotozikanwa zvine zvatogariwa muchemba kuti mapurisa hasi kushanda basa ngaaende anodzinga vanhu hapatendegwi. Kana ivovo vouya pamhepo voti hatizivi, ndo zvinoita administration yegovernment nepolitics. Kungatonga MDC nhasi inoita the same thing kudzingirira vanhu mutaundi pasingabvumirwi kuti vatengese. Zvokwadi vahwande, zvimwe zvakaoma muchiona kuti vanhu mari yavanowana shoma iyoyo. Ini ndinofunga sokuti kuda hurumende inga yakatitsvagira nzira dzimwe dzenzira kuti vana imi muri kunze pamunotumira chikafu chenyu ichi tinoda kuti mutumire nenzira yakadai inoita kuti chikafu chiya pachinotumirwa chikwanise kusvika kuhama dzedu dziya dzinenge dzigara dziri kumusha. Izvozvo zvinotibatsira kuti vanhu vachawana chichemo chavanoti pabhodha tinozosvika pakudai, pakati tinozoona pakudai. Ndinobvumirana nevanotaura kuti corruption zveshuwa yauraya nyika. Muno muSouth Africa kutaura kwatiri kuita kune inonzi State Capture Commission iri kuendera mberi. A lot of money was looted. Billions and billions. Kana kune anozofona handifungi kuti anoisiya nhau iyo. Billions and billions. But it's not easy to arrest my politicians. Haisiri nyore. Vanhu vangafunga kuti pamwe kudai vamunangabva havasi kukuda kuita basa ravo nenzira yakanaka. Hei, zvine process makombiuta angu. Hama neshamwari, zvine process. Handi nyore kukanda chiredzo makazara ngwena uchinyatsoa kuti dzimwe dzichabuda nekumashure, dzimwe dzichabuda nekupi. Tinofarira kuti nyika yedu iri nerugare. Ini ndinofunga kuti tingabatana nenyika yedu. Ngatimboshandisa ivoice wayo. Kiti nhaye vakuru vedu nevese ava vakafunda vatinhwa vanotaura ava vanotaura nezvematongerwo enyika, vanotaura nezveikonomi, ngaparwoitwa such kind of a conference yekuti which direction should we take as Zimbabweans. Then we move on with only one solution toona kuti inotisvitsa papi. Kuda nyika yedu ingava nechimiro chakanaka. I remember Zambia suffered a lot, but they have never made it
to know
that the Zimbabwean has made today.
Mm.
I thank you very much.
Mazvita chaizvo manhandati tinotenda namashoko enyu. Mazvita chaizvo. Ndisati ndapa Miss Chioneso Mpofu time yokupindura zvataurwa. Pane ari pafoni kubva kuBotswana. Makadini? Hello? Vari kuBotswana. Tiri kutaura nani?
Ndini Barnabas, muri kunzwa?
Tiri kukunzwai zvikuru. Taura zvenyu.
All right. Ndotaura handiti ka?
Hongu, taura zvenyu.
Ndotaura, muri kunzwa handiti?
Tiri kukunzwai.
All right. Chandanchida kuti nditaure inini, ndechokuti hurumende yedu chaiye kuZimbabwe ikai. Iwo vana munangagwa ava. Hazvina kutanga nhasi kana kuti kutanga nezuro kana kutanga zvakabvira kudhara stereka. Kubvira nguva yehondo iyo nguva yehondo iye vari kuMozambique vairova Rhodesia vachidzokera kuMozambique Zanura forces. Zipra forces chichiri vachibva kuZambia kwaKenneth Kaunda. So hapana zvinoshamisa ende vanhu veZanu PF vakabvira kudhara nemusambo wavo iwoyo. Muri kundinzwa here?
Tiri kukunzwai baba, taura zvenyu.
Good. Vakabvira kudhara stereki nemaitiro avo iwayo aya. Zvino kana pakaitika maelections ivo ndivanongohwina chete. Opposition yakahwina inonzi haina kuhwina, vanoba. Makati mutaure morowa mosungwa vakauraya vanhu vakawanda tiri kuvanhu vezanu muno.
Okay, yeah, ndofunga tava varasika. Miss Mpofu muripo here? Miss Mpofu?
Ndiripo.
Ehe. Mambonza zvataurwa navamanhanda ava vanga vachiti zviri kuitwa izvo ndomaitirwo azvo haisiri mhosva yezanu pf munoda kupindura manzwa zvavanga vachitaura handiti
handakupanzwe pabva kuti haisi mhosva yezanu pf
eya vanga vachiti vanga vachipindura pamamataura muchiti kunyangwe vemdc vakatonga zvekuitwa namamp izvozvo izvo ndo zvavanongoita saka haisiri mhosva yevanhu vari kutonga vanga vachitaura nenyaya yamamuchitsanangura yekuti mamp vanoda magas station avo vega vanomira makiyu avo vega zvinhu zvakaita saizvozvo taura henyu mupedzise nhoroondo yenyu yamamuchitipa
inini poindi yangu ndeyekuti zvandati inini munyika mbiri handiti muzimbabwe ka ndinoti emamp eopposition havasisina kusiyana nezanu p f varitodyidzana nezanu p f varoda kutinyebera kuti vari kuti vachiri kutimiririra is unfortunate handizi kuti zvinokonzerwa here nekuti izvo chamisa haasi mupalamendi navo mukuru wavo saka heis not in control zvakanyanya handizivi kuti ndingapa explanation yekuti kudii because tikatora innocent gonesa handiti ndiye chief whip wemdc ndiye akatopa that popo ndiye akatoiraisa that issue yekuti vanoda matwo vehicles motikari yekutaundi nemotikari yekureseva in an economy iri kuchema zvatakaita munhu wemdc ndozvekundirwadza izvozvo moza nezvanhu izanu yadaro ka taingoti haiwa mazanu inobhowa nezvavanoita but this is opposition atii takatotarisiravo kwavari kundi vachatimiririra kuti kana zanu yodaiwo mdc or whoever opposition ndoichachema nesu but kana iwo uri wewo loya wangu anati ndiwe kundimiririra waakuenda kusaidi dzekuti hazviri kuitwa nemuvengi wangu tiri kufamba chirudzii so apa handisi kuataka mdc don't get me wrong iam attacking mamps mamps eopposition vari kubvumira nezviri kuitwa negovernment vasingatauri kune vanhu vari kutoda motikari tutu yekutaundi neyekumusha mp wekumaubra uneyekutaundi yekumusha kupi kwacho pane kuti ndisangana newe paline yepetro ndichikuudza kuti mp makadii muri kuzoonawo sei izvi handikuoni because mega station yenyu mega vatovedzi elite ka vachatogumani nesu isusu takavasarudza takutovanhuwira nichita vaumba tisina kugeza because hakuna mvura saka vasada kumira muraini nesu vada kuinkirizwa macarlons avo anenge achibva out of the country mota kubva out of the country vachitenga voinkirizirwa mari dzacho zvinorevei izvozvo
manje
votoisa ransom pana mutuli mutuli ndagara ndakatomakawo zvangu ouya nebhajeti yake votomuti kanoda kuti tisaine bhajeti kuti tiite appropriate this budget tanga wati vamaconditions aya kuvari pamaconditions ekuti nibvisa swage kuchitungwiza why don't they give maconditions anobhenefita isusu vanhu vakavasarudza than maconditions anobhenefita ivo vangaani pamamp nhaye vanza dzaripo ekuti vangapa condition yekuti budget iholdiwe because of just a handful of mamps at the expense of the whole country this is said kanotiudze kuti and ezvizvi kana kukanzizvo paita problem ngakuitwe demonstration anodemonstrata mwana wangu nehanzvadzi yangu ndovanopinda mustreet ndovanorohwa mamp oyo kuti hanzi vanhu vedu varohwa vanhu vedu varohwa and yet inini hamusi kutimiririra and vanenge vasivo pamademonstrations achona futi they won't even be there tikatochema tichienda kupi right it's like we are nowhere we don't even know what to do ndiri muno zvangu but ndiri kutaura semunhu ari kuzimbabwe right now kuti munhu ari muzimbabwe iye zvino izvi asina chekubata ari kuti izvi magetsi adzimwa chino chaita ari kufungei achinzwa kuti mp ave nemotikari yechitu anonzwa sei
All right, thank you so much, Mr. Mpofu. We have a caller here, Silo Mnumzana Ndebele. Sakwamukela uhlelo.
Yebo.
Yebo Ndebele, unjani?
Siyaphila njani le?
Hayi siyaphila. Eh, kunjani khona ngapha?
Yo, hayi. Ngapha siyazama inova nje isimo sezima kodwa hayi.
Okay, ungasiphi imbono yakho?
Yebo, ngimthanda ukukhuluma ngesimo sasekhaya le. lesi simo asimnandanga especially kuthi intsha okumele ukuthi ngatsha ziqhenye ukuthi singasithi singama-born free kodwa i-freedom yakhona asiyibona ngoba la esikhona kunzima nalapho ekhaya kunzima so asazi ukuthi into enziwanile le ukuhlongi kakhulu especially thina intsha
manje
ngikhuluma nje inhliziyo zethu zibuhlungayo
manje ubona ukuthi wena ubona ngani kuyini okungaphathisa ilizwe ukuthi liye phambili
maro ngashintsha lo hulumende nje ngibona ngathi kungaba ngcono
njengoba pho esanda votelwa
kungene abantu abasha abasenembono emisha ifuna nje young minds young people maybe they can lead this country in a better place
kodwa kuphela basanda votelwa laba ababusayo
siyakubona lokho kodwa
ya kunzima
kunzima impela ngoba nathi ngapha siyazama ukusebenza siyazama ukusebenza imali zangikhona esizisebenza sizithumela emakhaya sisala singelalutho nathi
heyi bantu hayi sibongile kakhulu mnumzana Yes, Mr. Wande, we are coming to the end of the show. Maybe Ms. Mpofu would like
yes,
to wrap up.
To give us your last words. Muripere, Ms. Mpofu.
My last word is, please, we are begging you. Regai kuvara irwa. Regai kuvara irwa, taka kusarudzai kuti mutimirirewo. Ndimi mutoriwo, ndivo our last hope. Kuti vachitiwo zvinhu zvisvinu. But kana vakukrosa camp kuenda the other side, hatichazvizwisisi. Saka, Innocent Gonese, netimu yake, please. Ngavafunge zvinhu kwazvo.
Kwa mama mbotawara kapaya mchiti munozwa hini kuti vashoma mparlamenti zvokuti kana pachivhoti kazhinji vano vanokundwa nekuti ivo vashoma haisiriyo problem here ya muri kutaura iyi
I problem but hanzi kufa kwemurume kubudaura zvokangoti ndingakombwa ngonyarara ngavabude pachina ngavataure kuvanhu kuti vedu vei kuno kwaita chichemu chakati chakati tozozuru toona kuti vedu pane chichemu chiripo panoti tozongonzwa kuti zibhiura tosainiwa rakatopfuura why were they quiet all along both from what I understand dzakanzi dzakapaswa musenate 23rd May which means dzangazobva kuparliament way before then dzozoenda kusenate dzozoenda kupresident's desk pakangonyararwa kuda zvakabuda pabepa kana zvakadi vakadi kutaurira vamwe vanhu iyezvi zvinhu zvatanzi pane hanzi kure 255 mabills ariko ana kutaurwa nezvavo munhu angati zvatanzi hapana not even a single one rakaraiswa nemunhu weopposition what are they going to why are they going to parliament by maopposition mps vanongoenda ngosongonogara upo hamari vodzoka hapana chari kumboraizawo kuti vati issue yakati and at the end of the day vautanzi dzavabhadhiramarima us maus yekuti imbira kuparliament kuonogara vachidzivisa masiti vari imomo vasichaanikwa chii zvichemo zviriko zvakawandisa se zvakadai ine yanomhosera chimwe chichemo one vakadi kuchiendesawo ichocho they don't asi zvichemo zvavo ndizvongoti vauda zvime motikari mbiri mbiri ehe vashoma but ngavamiremire kuti tive pane chakati hati kuchikwanisa tibatsirewo come back kune evanhu vakakusarudza uya uchiudze
zviriko Unfortunately, Ms. Mpofu, we have run out of time. Thank you so much for joining us. All right, that was Ms. Joanessa Mpofu. She's here in the United States. We also had Mr. Sibanengi Dube, of the Zimbabwe Exiles Forum and Mr. Cassius J.S. Manampofu from South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Tandono Kawande. Until we see you next time, good night.